I think zvinoto zvawanda pamusoro pemaelections aya. Zvinova zviri kukanganisa yatingatiwo confidence yevanhu mubasa riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission yekugadzirira sarudzo dzemusiwa 30 July. Zviri kuratidza sekuti vanhu vane fungidziro yakasimba yekuti ZEC iri kushanda ichibatsira bato riri kutonga reZANU-PF kuti riwane yatingati unfair advantage pamusoro pemamwe maparty ari kukwikwidza. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo chakazara kuti vhoti yavo ichaverengwawo uye kuti ichakontributa kusarudza kuti achazenge ari mutungamiri wenyika ndiani. Saka ndofunga zviri kukanganisawo zvekare nekuti pane maobservers akawanda vari munyika wokuti vhiki rimwe nerimwe vari kuona pari kuendeswa nyaya yekumatare edzimhosva, masangano akazvimirira oga vari kunyura mastatement, vanhu vari kuronga kuratidzira. Saka zvese izvozvo zvinoratidza kuti sarudzo yacho ichange iine makakatanwa akanyanya. Even after the election, vanhu vacharamba vachinyunyuta kuti zvabuda musarudzo handizvo zviri kunyatsa kuratidza mavhotero akaita vanhu.
Asika ZEC iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa kuti inge ichiita ichiteedzera bumbiro remitemo, vari kuenda kumatare ava varoda kungokanganisawo mashandiro airi kuita.
Mukatarisa mastatements aitwa nezvesiri neVeritas, vari kuratidza kuti ZEC iri kutotyora mitemo panyaya yekuti mazita emacandidates anofanira kunge akanyorwa zvichienderana nealphabets kuti zita rinenge riri pamusoro perimwe nderipi. Zvino tinoona nekuti paalphabeti mazita aya anobuda sei, sekutiwo zita ramunangagwa rinouya kuzasi zasi, zita rachamisa rinenge ririwo nechekumusoro nekuti anotanga nac, munangagwa anotangawo nam. Asi pari kuoneswa kuti pane kupesaniswa kwaitwa mazita kuti vamunangagwa vange vari pamusoro pane kolamu yechipiri, zvinoita kuti vanhu vanenge vachipinda ballot box vanokurumidza kuona vamunangagwa vasati vaona mamwe macandidates anenge ari pasi asi anofanira kunge ari pamusoro pezita ravo. Saka handioni ipapo ZEC ichipukunyuka criticism yekuti vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo.
Tichitarisawo nyaya yesarudzo idzi, yakakosha sei pautongo hwejekerere vamaguhu? Zvakakosha sei kuti paitwe sarudzo dzisina mutauro?
Zvakakosha zvakanyanya kuti tive nesarudzo, asi kwete kungoti sarudzo chete, tive nesarudzo dzinoitwa zvakajeka zvisina kubiridzirwa. Kana zvinhu zvakadaro zvaitika, hurumende ichavapo inova hurumende inenge iine rutsigiro rwevanhu, kwete zvatiri kuita izvi mahumbwe ari kuitika muZimbabwe yekuti tine hurumende inenge iine 0.5% yerutsigiro rwevanhu. Zvinobva zvaoneka kuburikidza neupfumi hwenyika, mari chaiyo chaiyo inoramba kubatika, mainvestors havari kuchema chema havauye nekuti havapana anoda kugara mumusha mune bopoto. Saka tikava nesarudzo dzinotipa a true reflection yezviri kufunga nevanhu vemuZimbabwe, hurumende inovapo ihurumende inogamuchirwa nevanhu, neupfumi hwenyika hunodavira kuhurumende yakadaro. Mainvestors anouya, vanhu vanoisa mari dzavo mumabhanga nekuti vanenge vachiziva kuti hurumende iripo iyi ihurumende inoremekedza kodzero dzevanhu, ihurumende ine hukama nevanhu. Saka haisi kuzoenda kunoreidha mabhengi ichitibira mari dzedu.